kune za blessing ndinotoshamiswa mwana achiti ndafa ndichafa vari pamubhedha vari kutobutswa vachidi nyaya iri papa ndechekuti ehe ndiri kurapwa ka asi nyaya iripo ndechekuti munhu kana achirapwa afa here ndoda kundiudze vanhu vezimbabwe kuti mina ndiri kunzwa zviri nani ndiri kufollowa matreatments angu zvakanaka handisi kutomboona chinotofanira kuti vanhu vavhunduke inodawo kuti munhu amarapwa ka achipona tandiri kuziva ndechekuti vavenge vangu vaya vanenge vachida kuti vatsvagiridza zvinhu vanoda kusevenzisa nyaya yeutano hwangu as an election issue so vanoramba vachingomutsidzira nyaya iyoyo asi hazvibatsiri nokudawo kuti inini wacho kandini kana ndaona kakuti handikwanisi kuenderera mberi ndinongotaura kakuti chitsvaga zvinoda kutaurwa here izvozvo
saka zvese zvanga zvakunzi vatsvangirai vanzi mwedzi mitanhatu chete zvanga zviri zvemugodzi matsuro izvi
haiwa kungofadzana nabasi ndakatonzwavamwe wotaura kuti vatsvangirai vakaunganidza mhuri vakataura kuti naye unoonawo zvichiita ungadaidza vana kuti vaudza kuti hani pangu papera zvinoita here izvozvo ehe chirwere chiripo chinorapwa ka ende mazuva ano hakuna chirwere chinonzi hachirapiki chirwere chese chinotsvakirwa mishonga inoenderera nokurwara kwacho but rufu nderwamwari harusi rwamadhokotera harusi rwavanhu mwari ndeye anoziva kuti uchafarira kana kuti uchaperera pa nitimaona manje
asi nekurapwa kwamuri kuita muri kuona kuti musarudzo dziri kupinda dzegore rinouya idzi munokwikwidza pasina matambudziko
ai paine dambudziko kani ngadai ndichingotaura kuvanhu kuti ndaita dambudziko no ini ndirikutotaura takatotarisa tiri kutoseedza kuti tikwikwidze muelection iri kuuya vamwe vanhu vakutaura kuti munhu atova pachipobototo zvingaitawo here
vamwe vari kutiwo sei musiri kuita marali mumatunhu akasiyana siyana sezvatiri kuonawo zviri kwandivezana
ukaramba uchingoita zvinhu zvimwe chete izvozvo result haichinjizvi so munombochinja maitiro ichitonyatsoziva kuti yes marari tinoita zvedu once apo nepapo kungotaridza kuti vanhu tinawo asi basa rinofanira kuitwa chaiko ivisibility on the ground reassuring people pass up ndo zvatiri kuudza vanhu vedu kuti no yes tinogona kuti apo taita rally apo taita rally kunge makatoona vanhu musi unokukuwadzana musi makatoona vanhu musi unogwera ticharamba tichiita izvozvo but handiko kune focus yedu yemarari tichazoita zvedu marari mukambeni kutaa kunosvika mukambeni chaiko chaiko asi pari zvino toda kusenza on the ground vanhu vachitiona tichikonvinza vanhu kuti pano ndo pane chinhano chokuti tidi tichinje maitiro enyika
imwewo nyaya yataa kuona iri kuvhundutsa vakawanda inyaya yemhirizhonga muri kuzvionawo sei
muririro wayo shiri hapana chinoshamisa apa but chavasingazivi ndechokuti ukaramba ichingoita same thing kana wapisa imba ukapisa mota zvobatsire chii izvozvo ndo zvinoita kuti udye sadza here ndo zvinoita kuti chingwa chiuye kumba ndo zvinoita kuti mwana wako awane basa ndo zvinoita kuti unongoona kuti kana muchidzira nemapenzi izvo munotofanira kutomeka shuwa kuti ndo maitiro avanoita